Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kupfumbi 3 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votenda kuti nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Nyaya yehurumende yekuti chikwata chayakatumira kuZambia chakawana bako pakadigwa mambo Lobengula yokonzera mutauro. Vamwe vagari vekwaMahachi kuChipinge vonzi neDare vakavakira minda panzvimbo yehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya iri kutaurwa nebepa naure Herald yekuti hurumende iri kutungamira urongwa hwekutsvaga bako rakavigwa mambo Lobengula weMandevere vakatsakatika muna 1893 yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Dzimwe hama dzamambo Lobengula dzaudza Studio 7 kuti hadzina kusumwa uye zvakaitwa hazvienderani netsika dzechivanhu. Hurumende inoti yakatumira chikwata chayo kuZambia kwamambo Mpezeni kuchipata kuti vachinotsvaga kuti mambo Lobengula vakatadzikwa papi. Mumwe akaenda nechikwata chehurumende ichi munyori wemabhuku vapatisa Nyati, asi muna 2011 vanyati vakambonyora bhuku rinonzi King Lobengula Khumalo, Fate of the Last Ndebele Monarch, vachitaura nezvenzvimbo imwe chete yave ikuti nehurumende yakashanyira kekutanga zvakare rwendo runo. Vanyati varamba kutaura nezvenyaya iyi patavabata. Hatina kukwanisa kunzwawo kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Asi Evans Zininga abata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muchinafundo Ricky Mkonza kuti itinzwe maonero avo.
Ini ndinofunga kuti kubuda kwenyaya iyi ichiita seitsva nhasi zvinodzosa ndangariro yehondo inobata rudzi rwamaNdebele. Ichingange chiri chinangwa panyaya iyi inyaya yekuda kufadza hurumende inenge ichida kuita sekuti ine chido nenhoroondo yerudzi rwamaNdebele.
Tambenge ndichiverengawo kumashure ndikaona mabhuku akanyorwa nana Vanyati kumashure uku anorondedzera nhoroondo iyoyi yava kutaurwa nhasi iyi inozotorwa nemutoo upi ichipinzwa muzvidzidzo zvanhasi zvenhoroondo tingati history?
Chandinofunga ndechekuti nyaya iyi haigoni kutaurwa nezvayo isingaunzi kukanganisika pamazikanirwo ehistory kana kuti ezvidzidzo zvenhoroondo semaziro azvazvichiitwa, nekuti tinoziva kuti pane kudzidziswa kwanga kuchiitwa nhoroondo yerudzi rwamaNdebele kusvika pautongi hwamambo Lobengula. Saka zvazvinoreva ndezvekuti pachaunzwa izvi zviri kunzi ruzurutao zvinotokonzera kakukanganisika kenhoroondo iyoyo semazirwa yanga ichiitwa mashuro.
Ndingade uku tarisa kuti pachi vanhu zvingori pajegerere here kuti vanhu vanongoti handei tinoratidzwa panalo bengula votosvikonzi ndepapapo.
Mumazera angu zvechokwadi zvamuri kutaura ndizvozvo, panovigwa ishe kana panovigwa mambo hapafaniri kuita pajekerere uye hapafaniri kushambadzwa nekuzikaniswa sezvatiri kuona zviri kuitika izvi. Mukazvitarisa iyo nyaya iri kubudai nezviri kuitika kumashure, sekuti tikatarisa nyaya yekuti kuda kuripira vanhu vakakanganisika nehondo yeguku rahundi, zvinokuratidza kuti hurumende ine zvairida kuita kuti iite seinofadza rudzi rwamandevere.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti nyika inoda mari yerubatsiro rwechikafu inosvika mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica sezvo yatarisana nenzara inotyisa. Chikumbiro ichi kana kuti state of disaster chinoreva kuti vekunze vanenge vokwanisa kubatsira Zimbabwe. Godwin Manguria anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kuState House Marare nhasi, vamunangagwa vati,
I do hereby declare a national
state of national disaster.
Panyaya yemari iri kudiwa, vamunangagwa vati inotogona kuwanda pane yavataura. Vaenderera mberi vachiti,
I also call upon all Zimbabweans of goodwill, including those in the diaspora.
Ndinokumbira vana veZimbabwe vari muno nekunze, mapato eUnited Nations kuti tigadzirise dambudziko iri.
Nyika inoda chipage chinosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million tons pagore kupa vanhu zvese nezvipfuyo. Kana mutungamiri wenyika atenda kuti nyika yave kuda rubatsiro, zvinoreva kuti vekunze vanenge vobvumidzwa kutsvaga mari yekubatsira vanhu. Kunyangwe Studio 7 yakange yataura mwedzi yadarika kuti vamunangagwa vatore danho ravatora nhasi, asi hurumende yange ichiti yakakohwa pakuru chibage chinosvika gore rinouya. Vachipindura chikumbiro cheZimbabwe ichi, mukuru weUnited Nations munyaya dzekubatsira vaEdward Kaloni vati sangano ravo rakagadzirira kubatsira Zimbabwe. Vakurudzirawo Zimbabwe kuti isimbaradze zvirongwa zvakaita sekusimudzira madiridziro uye kusima mbesa dzisingadi mvura yakawanda senzira yekurwisa nzara inokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vati pane zviri kutorongwa neUnited Nations kubatsira Zimbabwe. Izvi zvatsinirwa nemutauri weWFP muZimbabwe vaChristopher Charamba.
Tichange tichibatana kuti kwanise kuronga kuti tinobatsira sei vanhu munguva inotera.
Mumwe mugari wekwaGutu vaLast Mafuratidze vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo.
Chibage chiri kuita $12 kwana Basera kunaana Chigune kwane Rupini. Chibage chaane mutengo wekuti vanhu havachakwanisi kuafodha kutenga chibage izvozvo.
Reverend Forbes Matonga, avo vakambotungamira sangano rinopa rubatsiro rwechikafu reChristian Care, vati zvaitwa navamunangagwa zvakakosha.
Vabatsira kuti vavhura mukana nekushevedzera hoka kune vaya vanobatsira kuti vauye vabatsirane nehurumende kuita kuti munyika muve nezvekudya zvakanaka.
Nyanzvi munyaya dzekubatsirwa kwevanhu vaJoy Mabhenge vayapira kuti zvinogona kunetsa kuunganidza mari iri kudiwa neZimbabwe iyi.
Dzimwe nyika dzakatotaura kare kureva kuti homwe inenge ichitarisirwa kuti Zimbabwe ibatsirikane nayo ndiyo homwe ichamorwa neZambia, ndiyo homwe ichamorwa neMalawi.
Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Bofana vati havo zviri kuitwa neZimbabwe hazvitidze kurongeka.
Chaita kuti muite nzara ndechekuti hurumende yedu inoshandisa upfumi hwatakapuwa naMwari samatenga zvakaipa, hunobiwa.
Mutungamiri wenhengo dzebato rinopikisa muparamende reCitizens Coalition for Change vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi ndo zvavakataura kare kuti zviitwe.
Asi vakaisa zvitandamunzeve vakati, aiwa tinozvigona tiri mashasha.
Nyanjumya zeupfumi wa Simon Hove vachizvaka kosha kuti pasaitwe zvematongerwo enyika kupa vanhu zvekudya.
Nashuvira hangu kuti dei munyika mauya chikafu chakawanda vanhu vasafa nenzara muzvitoro zvinhu zvitengeke nemitengo inoafodheka.
Hurumende inotarisirwa kuzivisa huwandu chaihwo hwevanhu vanoda rubatsiro paichapedza ongoro yayo yechipiri yeFood and Crop Assessment mwedzi uno. Asi nyanzvi dziri kuyambira kuti hunenge hwakatowanda kutodarika mamiriyoni masere sezvo vemumadhorobha vakawanda vachitarisira kuda rubatsiro nekusamira zvakanaka kwehupfumi uye kuderera kwemitengo yezvicherwa pamisika yepasi rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare ra Magistrate kuChipinge kuManicaland nasi rabata vamwe vagari yokwa Mahachi 13 nemhosva yokuvakira dzimba dzavo zvisiri pamutemo panzvimbo yakataurwa kuti ndeye hurumende. Kanzuri yeChipinge inoti iri kuda kuvaka dhorobha panzvimbo iyi. Hatina kukwanisa kupata mukuru weChipinge Rural District Council vaBlessing Mamosva Mamosva sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta revagari ava vari nhengo yesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatariro tazvitya.
Ende kubva mukubatwa kwavaitwa nemhosva vese vabva vatongerwa kuti vabhadhare mafaini $15 each for 19 April 2024 usati wasvika.
Vangani vanga vachipomerwa mhosva iyi?
Vanga vachipomerwa mhosva iyi pamberi pedare i13 villagers ende vese vabatwa nemhosva vari 13 kudare. Asi pavakatanga kuuya kudare vanga vakawanda vaiva more than 250. Takabva takonzinza vachuchizi kuti hazvinge zvipenzi kuti vanhu vese ava vese vapinde mukodi. Ngavadzokere kumba sozovasamona inbeis for expedience. Saka ava 13 ava ndo vanga vari ivo vanga vakatanga kusarudzwa. Before I think hurumende yazomeka decision yekuti makeses avo ambomuya.
Saka izvi zvinoreva here kuti vanhu vese vari mumisha iyi vachabviswa pavagere mungajekeseri?
Mutongo wavapiwa hausi wekubva pavagere. Mutongo wavapiwa ndewekuti vabhadhare fine $50 each. Saka even from right canas hapana chichatongwa nedare chinoti vachabva. Ende handifungi kuti nekuda kwekuti havapedzi nevabatwa nemhosva vamwe vese vachabviswa, nekuti nzvimbo yacho inzvimbo yekuti even ikanzi yava state lane inoda kuzoplaniwa ende kana ichingoitwa residential area the right thing chiripo ipapo ndechekuti vanhu vakagaramo ndivo vanozopiwa mukana wekutanga kugara imomo even yava residential area under an urban setup.
Saka imi muchapikisa here mutongo uyu kudare repamusoro? Zviri kufamba sei?
Ndinofanwa kutanga ndadiscusa nemaclients angu kuti topikisa here, asi zvanhasi mutongo hatisi kuwirana nawo.
Gweta vatariro tazvitya vange vari parunhare kuChipinge naBlessing Zulu weStudio 7. Vanorwira kodzero dzevakaremara vari kukurudzira hurumende kuti igadzire urongwa husingavasiye kumashure munyaya dzezveumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT policy for people with disabilities. Izvi zvakabuda mumusangano wakaitirwa muHarare neZuro wakarongwa nesangano rinorwira kodzero dzevakaremara reSigns of Hope Trust richishanda nerecommunication technologies by persons with disabilities. Mukuzeya nyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru wesangano reSigns of Hope Trust muzvare Samantha Sivanda.
Kune zvakawanda zvinoda kuitwa. Tiri kuona maICTs ari nzira yekuti vanhu vese vawane zivo. Saka kana chitarisa maradio, matv, then tozotarisa masmartphones edu anotiita kuti tipinde paintaneti, anotibatsira zvikuru. Tirikuona kuti intaneti yakatouya iri kuita kuti bhizinesi iite nyore, kudzidza kuite nyore, zvese izvi zvakadaro asi tiri kuona kuti vanhu vane madisabilities havasi kuwana mikana yakafanana nevamwe kuti vange vachiwana maICTs dzimwe nguva futi mawebsite acho even tikatarisa mawebsite angava emabusiness here haasi accessible saka munhu anenge achishandisa zvikwanisiro izvozvo maassistive technology anenge asingakwanisi kutaverenge zviri pawebsite ipapo
ndeapi matano anoda kunge achitorwa kuitira kuti vakaremara vasasarire kumashure vawanewo mashoko anoenderana nevamwe
tiri kuda kuti tikumbire hurumende kuti vaise policy yakazvimirira inotarisa maringe nemaICTs nevanhu vane madisabilities tinoona kuti maICTs ari broad pane zvakawanda zvataona even access chaiyo chaiyo takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzekuti takugona kuenda munharaunda dzedu tichinoona tichino accessa internet ipapo dzimwe nguva dziri kure dzimwe nguva nzvimbo idzodzo hadzipindiki saka isusu tiri kuti hurumende ngaiise panzvimbo policy inozoguida ma-government institutions kana kuti ma-business kuti ma-ICTs ayo awanike zviri nyore
ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakabuda mumusangano wamakaita nezuro uchitarisa nyaya idzi
zvimwe zvezvinhu zvakabuda ndezvekuti panofanira kuwanikwa homwe inobatsiridza kuti vanhu vane madisabilities vawane ma-ICTs homwe iyoyo inogona kubva iyo pa USF yatinoti Universal Services Fund yakaiswa iyo ende inomonitwa nepotras inoitira kuti ti bridge the digital divide kana tichizvitaura isusu kuti panoonekwa mamwe marginalized groups asingakwanisi kusvikira internet services nezvakadaro saka tiri kuti USF iyoyo inogona kubatsiridza tikatarisa futi kuti tinogona futi kuwana mari pa national budget chaipo
avo vanga vari muzvare Samantha Sivanda vanova mukuru wesangano reSigns of Hope Trust vachitaura parunare naTaboka Nuve weStudio 7 vari muHarare
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nzvimbo dzakawanda dziri pedyo negungwa rePacific Ocean dzayambirwa kuti dzinogona kuwirwa nedambudziko retsunami mushure mekunge kudengenyika kwenyika mangwanani anhasi kwauraya vanhu vana muTaiwan kudengenyeka kwenyika uku kwange kusati kwaonekwa mumakore makumi maviri nemashanu adarika apo pakambofa vanhu zviuru zviviri nemazana mana 2400 dare repamusoro-soro reconstitutional court muUganda ratonga kuti mutemo wenyika iyi unoomesera vanoita zvehongochani hautyore dumbiro remutemo mutemo weanti-homosexuality act wakatanga kushanda muna chivabvu unotongera kugara mujeri upenyu hwese kana rufu mutemo uyu pawakapasiswa wakapa kuti World Bank iregedze kukweretesa Uganda mari America ichinyima vamwe vakuru venyika iyi mavhiza vanoita zvehungochani vanoti vachapikisa mutongo uyu kudare reSupreme Court mm-hmm. Muchikamu chedu cha tinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nasi tiri kutarisa zviri kuitwa navanoa Chinyanga avo vari kugara nekushanda vari kuAustralia, uko vari kurima maruva ane mukurumbira erudzi rweProteas, pamwe nokufambisa kambani yavo inotengesa maruva yeMafresh Private Limited. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuti ndive zvandiri nhasi zvinobudikidza nekuzodzidza zvekurima kwandakaita ndichishandira murungu uyo wandaisevenzera ndiri kuSouth Africa, anova akandidzidzisa zvandinoti zvese zvandinoziva pari nhasi. Saka Zimbabwe yakandipa foundation, South Africa ndiyo yakazondigadzira kuti ndive ndiri munhu andiri nhasi. Kuno kuda kukwanisawo kunge ndichitaura mumashoulders nevanoziva zvekurima, asi ndinotenda chaizvo nemukana wandakawana ndiri kuSouth.
Rudzi rwupi rwezvirimwa zvamuri kurima mwiri kwakare kuAustralia?
Inini ndiri kurima maprotea flowers. Ndakatouya kuno ndikatoita zvemaorange for about 4 years, zvakare ndichiita go into different orchard crops. Ndiri irrigation and nutrition expert, kudiridzirwa kwemiti iri mumaorchard, zvakare nekutarisa kuti miti yawana kudya kwakakwana here nenguva yainenge ichifanira kuwana. Saka noda kuti ndiri munhu anga angori passionate kana kuti anga adzidziswa zvemaruva. Ndakawanawo mukana wacho ndikati regai ndimbouzame.
Makatambirwa sei?
People in Australia vane zvinhu zvavanoda ende zvizhinji zvacho zvakavakwanira. Saka pachislang tinoti havana pressure nezvinhu zvakawanda. Handisi kucomplaina and I will not complain.
Matambudziko apa muri kusanganawo nawo mubasa renyu?
Dambudziko hombere kunoku idambudziko revasevenzi. Washandi chaiwo chaiwo kunge uchinge uine yatinoti consistent labor force. Nekuda kwekuti vanhu vazhinji vanotizira vachienda kunogara mumataundi havada kushanda mumapurazi. Zvakare kuti uwane visa rekuti waunza hama kana kuti mushandi kumuunza kunoku. Nezvakanditorera makore matatu kuti visa rangu ribude kuti ndikwanise kuuya kunoku. Saka kuti ndifunge kuti ndichaunza hama ichiuya kunoku, zvinhu zvinotora nguva yakareba chaizvo ende process yacho inorwadza.
Saka muri kukwanisa kukunda sei matambudziko aya vachinyanga?
Unongoshanda nezviripo. Plus it's a competitive world, we have to offer more better conditions of livelihood. Zvichireva kuti instead of paying minimum wage $28.26, you have to offer above that kuita kuti ukwanise kuita retain vanhu.
Mune masangano kana vana veZimbabwe vamuri kushandawo nawo here, vamungadai muri kubatsirawo kana kubatsanana nawo?
Hongu ndinoshanda nezvizvarwa zvemuZimbabwe zvakawanda chose, tichiedzawo kubatsirana kuti tienderere mberi. Ndine mhuri dzandinopotawo ndichibatsira, zvinhu zvacho handikwanisi kuti ndizvitaure for privacy sake. Zvakare ndinobva kumhuri yakakura chaizvo, saka ndinonge ndishamurawo.
Remangwana muri kuonawo rakamira sei mubasa ramuri kuita?
Ramangwana is going to be bright. Ndine chivimbo chekuti Mwari kana achindichengeta ndiri mupenyu, ndine utano handinawo nhasi, ndichinzwa simba randiri kunzwa nhasi, ramangwana rinenge riri rakajeka.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vanoa Chinyanga vari parunhare kuAustralia naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa pachangopera mwedzi mitanhatu vatora basa rekuva mutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives muAmerica. Vamwe vanoti vave kuda kuti vaMike Johnson vebato remaRepublicans vasiye basa. Vari kutungamira urongwa uhu imwe nhengo yebato iri amai Marjorie Taylor Greene. VaJohnson vakatora basa iri kubva kuna vaKelvin McCarthy, avo vakabviswa pachigaro ichi nebato ravo. Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vamiriri vebato reRepublican Party havasi kuda kuti basa kuita basa nemazvo, nokuti havadi kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vabudirire sezvo riri gore resarudzo, vachiitira kuti mutungamiri bato ravo vaDonald Trump vasakundwa navaBiden musarudzo dzichaitwa munambudzi gore rino.
Bato rema Republicans ragara rinema issues. It's really difficult for ma Republicans ari moderate kuti vafunctione mu Congress because vese vanofanira kuita zvinodiwa na Trump. Saga ugambo deviator from Udaro unova waone kwa semu vengi Trump anoadaiza kuti ma rhino zvichireva kuti ma Republicans in name only anovatarisira pasi kuti avazi conservative enough.
Ramoyo, vebato vere Democratic Party vanogona kudzivirira va Johnson kuti vasabviswa pachigaro. Munoona vachiita izvere?
Ini handioni ma Democrats achimbatsira uyu Johnson because Johnson iona iye ari very polarizing. Takaona nyangwe ma Democrats akashanda na McCarthy previously pakupusha bill yakafana neiyoyi yekukwidza debt ceiling kuitira kuti nyika irambe ichifunctiona. Takavaona maDemocrats pa when it came kuti vavote fika paanga kubudiswa makati havana kumbovota naye vakamuregera achitswa ega mumafuta make.
Chinombonetsa vebato reRepublican Party chii vamoyo? Sei vachinetsana zvokutarisa basa kuitwa muparamende?
Maonero angu ndeyekuti maRepublicans haasi kuda kuti zvinhu zvifambe paCongress. Saga anything chinobatsira economy yeAmerica ma Republicans ari kutoona kunge kubatsira Biden and therefore vari kuona sekunge zvichanetsa pasarudzo riri kuuya iri muna November kuti zvichapedzisira zvabatsira Biden kuti ahwine futi.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaJen Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nai ndoda kukumbira kubvunzawo, ndokumbira mundibvunzirowo government yedu painotanga kugadzira mari apa vanotanga kugadzira mari kubva pa $10 kusvika pa $200. Makamboona mari imiminine manota anosvika $200 kana kuamerica chako kana kubritain ndeipi mari yamakwana inenzi $200 indava ichiita zvinhu zvakadzakwa naizvo government. Mari inotangira kubva pa $0.50 dollar zvichienda kukwidza kuenda musoro kutotangira pa $10 $20 $50 $200. Mari zvese zvavari kuprinda zvazvishande zvimari zvekuprinda zvazvishande.
Komana toda kumbonzwa vachamisa vari kuti iko zvavakangonyarara. Vari kuti iko vachamisa zvavakangonyarara takwara nenhamo takwara nenzara. Kusadhaki yakazotiko wedu wei. Kusadhaki yakazotiko kuti vakomana muno matongerwo ati kuitwa nevanhu vakaubhinya chaivo chaivo takwara nenhamo tinza ipale.
Emika vapesistenzi musapesistenzi nezvisina basa. Muroda kuti tiita chikukuvata vata mai vachauya muchingoomora upfumi hweZimbabwe. Chamuri kuita chii? Dai jai road ed cross kuti adzokere imomo ndiyo munhu aitotaura zvine musoro. Izvamuri kuita izvi munotaurira reserve bank zvokuita zvipi? Makadhinda ana mbuya nehanda magamba pamari isikatengi muchingoita zvisina basa. Saka munofunga kuti ruzhinji arione kuti muri kungotamba nawo. Muri wezano here? Muri wezano PF here? Titaurirei nokuti mungangonzi munopa mazano ku Reserve Bank imi muri chikwata chevanhu vari cheGold Mafia.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 p.m. Okay. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votenda kuti nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ndiri muWashington DC, ndinotanonoka Wande.